Vachiparura gwaro iri nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati Zimbabwe yanga isina hwaro hunotaura mabatirwo anoitwa vanopinda nevanobuda munyika.
Tanga tichingoshandisa mapolisa akangosiyana siyana, asi tinotarisirwa nedzimwe nyika dzose kuti tinge tine polisi yakaita seyataita nhasi. Inotibatsira zvakawanda. Pane zvinhu zvinotarisirwa mabatirwo anoitwa vanhu vanopinda nevanobuda munyika, vatingati mamigrants kana maimmigrants. Pane zvakawanda zvinotarisirwa, vane kodzero dzavo.
Vawedzerawo vachiti urongwa hunoratidzawo kushandiswa kuchange kuchiitwa umhizha nehumhetura wechizvino zvino kana kuti ICT, vachiti izvi zvichaderedza uhuri pamabhodha.
Hwaro ihwoyo hunoita zvakare kuti vashandise teknoloji zvirimo. Vachishandisa teknoloji yanda achitaura paya kuti online border management system ichaita kuti kana vanhu vachipinda pave necorruption shoma, nekuti zvinhu zvese zvakona magezi auri pakombiyuta, mavhiza ako apply pakombiyuta, hapana pauchasangana nemunhu anokuti ndipe zvakati.
Izvi zvatsigirwa navagibson nyika dzinovati
kuunzwa kwehumhizha hwechizvino zvino kwakakosha mukupedza uori, nokuti tinenge tabvisa vanhu vanonge vachitambira mapepa, nekuti zvinhu zvese zvinenge zvaiswa mumuchina.
Vakazembe vatiwo urongwa huchabatsira kuvandudza mavhiza anopiwa nenyika.
Polisi yakuva pamukana wekuchitarisa kuti ko magwaro anodiwa nevanhu vanenge vachiuya kuzoita zvakasiyana siyana hafani kunge akafanana. Pari zvino mitemo yedu inoti pane mavhiza anodiwa, asi mukatarisa kune dzimwe nyika kune vhiza rinonzi research, kune vhiza revanhu vari kuuya kuzoita business, kune vhiza vanhu vari kungoshanya, ende mavhiza evanhu vanouya kuzoita business anofanira kusiyana siyana. Kune vamwe vanhu vanenge vaine mari yekuti vanenge vane investment yakakura yekuti hau tidi kuramba tichivashusha kuti nhasi mangwana mangwana vanzi uyaene zvakati mangwana mangwana uyaene zvakati. Kune vanhu vakadaro kuti tikangovapa pamwe chete vhiza rimwe chete rinogona kuvashandira kana kumakore mashanu zvakuitwa kune dzimwe nyika.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi, mushandi mukuru muchikamu chekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration amai Respect Gono vati waro huchachengetedza vanobuda nevanopinda munyika.
Tikutarisira nyaya dzakaita sekuhanisa maskills atinokwanisa kuwana from foreigners. At the same time we are trying by all means kuti vanhu vese vanobuda muno munyika tinge tichishanda pamwe chete nevanhu velabor vakwanise kuwana vanowana mabasa anoenderana navo and vawane mari inoenderana navo.
Vatiwo hwarohu huchabatsirawo kuderedza nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiguma vobatwa senhapwa kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekubuda nekupinda munyika vachishanda nebandiko reUnited Nations reInternational Organization for Migration IOM vatapiwa mucheri vati waro wakakusha sezvo zvichibatsira mukuti vanhu vafambe zvakarongeka uye kudzivirira kubiwa kwevanhu.
Taura zvelebha zvekushanda, pataura zvemadiaspora, pataura zvevashanyi vamwe chimwe chimwe mukufamba kwavo zvine oda, zviri safe uye zvine dignity mukufamba kwavo vachiuya kuZimbabwe nokuda kwavo. Nyaya hombe iri pakuda kudzivirira matambudziko anosanganisira zvinonzi smuggling of persons kana trafficking of persons, kubiwa kwevanhu kana vachifamba.
Vaonias Moyo, mumwe mugari wemuHarare, vati chakakosha munyika kuona kuti urongwa uhu hwaitwa uye hwabudirira. Zimbabwe National Migration Policy yabatanidzawo diaspora policy yakaitwa muna 2016 pamwe neNational Labour Migration Policy yakaitwa muna 2021. Hwaro huri kutarisirwa kubatanidza nyaya dzekufamba nebudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.